Ndakwanisa kuenda nzvimbo dzakawanda mudunhu reVirginia riri pedyo pedyo neguta reWashington DC. Ndaenda kunzvimbo dzakaita seDumfries, Fairfax, Arlington neAlexandria. Chanyanya kunetsa ndechekuti mangwanani kwafuma kuchinaya nekudaro vanhu vashoma ndovaenda kunovhota. Pane mapolling stations akawanda ndaenda papa vhota kazhinji vanhu vanosvika makumi matanhatu chete kana kuti kuma60 ndo yatingati yanga iri average. Vanhu vanga vasina kuuya vakati wandei, asi izvi hazvishamisi nekuti kazhinji vanhu vanovhota manheru vabva kubasa.
Pavashoma iva vamuri kutaura, chii chamunoona chinovafadza maningi panyaya iyi? Shungu dzavo dziri papi?
Tiri kuona sekuti vakawanda vakatarisira zvikuru kuti vaDonald Trump vemaRepublicans navaJoe Biden vemaDemocrats ndo vachakwanisa kuti vange vachikunda. Zvinhu zvese zviri kuratidza kudaro nekuti vatataura navo vakawanda vanga vachiti vari kutsigira vaviri ivavava. Nekudaro vakabudirira kuti vange vachikunda musarudzo dzemaprimary dzebato ravo ndo vanenge vakukwanisa zvakare kuti vakwikwidzane zvakare. Munoziva kuti sarudzo dzekupedzisira vaviri vakakwikwidzana muna 2020 dzakazokundwa idzo navaJoe Biden, kunyange vaTrump vairamba kuti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Panzvimbo dzamashanyira idzi pane chakuratidzai here kuti vazhinji vari kuda kutsigira bato ripi?
Hongu muVirginia tingangoti hedu ndo hatinoti matoss up states, haunyatsozivi kuti vanhu vanenge vachivhota vachivhotera bato ripi. Dzimwe nguva vanenge vachienda kumaDemocrats, dzimwe nguva kumaRepublicans. Semamiriro azvakaita Senate yemuno muVirginia vakawanda maDemocrats, asi governor akavhoterwa governor wemuno muRepublican. Saka ndo zvatatichionawo kuti vanga vangori pakati nepakati, yatikati 50% maRepublicans nemaDemocrats.